Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chivabu 13, 2024 makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Neville Mutsvangwa anonyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. UNICEF iri kukumbira mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti $84.9 million. Kubatsira nechimbi-chimbi vana nemadzimai vakatarisana nenzara muZimbabwe. Hurumende yotanga kunyoresa mazita evanoda kupinda muchirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate nasi raramba kupa mukana wekubisa mari yechibatiso kuna Neville Sungunurai Mutsvangwa mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri webato reZANU-PF uye vaimbova gurukota vaChris Mutsvangwa Neville amiswa pamberi pedare nevamwe vake Elias Majachani naSimbarashe Tichangana Hofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende inoti vatatu ava vakatyora mutemo wezvekufambiswa kwemari yekunze kana kuti Exchange Control Act. Vari kunzi vakatyoravo mutemo wekufambiswa kwemari kana kuti Money Laundering and Proceeds Act. Neville ari kupomerwa imwe mhosva pamusoro pekutyora mutemo wePostal and Telecommunications Act sezvo akawanikwa achishandisa dandemutande reStarlink risati rapiwa mvumo yekushandiswa munyika. Mukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras, Dr. Gift Machengete, vakaudza Studio 7 kuti Starlink inova kambani yeimwe shoroma yekuAmerica yakaberekerwa kuSouth Africa vaElon Musk yange yanyorera kubazi ravo kuti inoda residence yekushanda muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zimu Rights vadzikamai bere.
Wangu nauye deyu kana kuti mari yatinoti yechibatiso ye ikodzero yemunhu nenhauye kuti bumbiro redu remutemo rinotiyo munhu wese kunze kwekunge abatwa nemhosva munhu wese anenge aine iya inonzi presumption of innocence saka uchienda pamberi pedare upomerwa mhosva unotori nekodzero yekuti dare rikupe deyu kazhinji vanowanzoiti free bail kana pasina chibatiso kana iri nhau yekuti kuda zviri kunzi nyaya yacho yakanyanyosimba zvonzi ngaabvisewo mari yechibatiso asi nyaya inenge iripo hombe ndeyekungotiyo unokwanisa here iwe kuti unge uchiuya kuzomira pamberi pedare hausi kuzotiza here kumira pamberi pedare kana pasina chikonzero chinoratidza kuti uyu munhu uyu ane chido chekuda kutiza kana kuti anoda kuindafia nemawitnesses
asi tinoona sekuti munyika womunyaya iyo inogara ichinetsa zvakanyanya vamwe vachiti zvinenge zvinoitwa zvematongerwo enyika hazvina kunyatsojeka
munyika yedu ino tinoona kuti kazhinji nhau dziya dzekuti dzinenge dziri politically sensitive tinowanzoona sekuti matare edu chikuru sei matare epaza saya kwana majikotu. Kajinji wanenge waine kakutka kuti kuda tingango pezira tava kudivi risiri iro revane masimba. Ndosaka muchizoona nhau zhinji mukatarisa statistics. Nhau zhinji dziri politically sensitive dzinonyimwa vanhu mabheru kumatare emamagistrate. Kazhinji vanonopiwa kuhigh court.
Asiwo kati tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambe ziyambe vanotiwo aiwa hurumende haipindire pane zvinoitika kumatare ikoko kuvabere.
Ticharangarira kuti mugore ra-2019 kana ndisiri kukanganisa magweta vakamacha vakananga kwachief justice vachikomplena nenhau iyaya inzi command justice. Ndicharangarira zvikuru vanhu vaionekwa vachiita mastrike vaya vanhu vaingoti vasungwa vari mapolitical activists. Vamwe vekumatare edzimhosva ikoko vakatotaura kuti takaudzwa kuti vanhu ava havapiwe bail. Saka hazvisi zvitsva.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reUNICEF riri kukumbira mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti $84.9 million kubatsira nechimbi-chimbi vana nemadzimai vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino muZimbabwe. UNICEF inoti mari iyi ichabatsira vana vanodarika mamiriyoni imwe chete kana kuti $1.34 million vana vanodarika $1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000 panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Mumiriri weUNICEF muZimbabwe Dr Nicholas Olipuji vanoti munyika mave nedambudziko remvura yekunwa yakachena, kushaya zvekudya zvinovaka muviri, izvozvo pakuti patyirwe kuti vana vanogona kutarisana nedambudziko rezvirwere zvemanyoka nekwashi. UNICEF inoti dambudziko iri richaenderera mberi kusvika gore rinouya. Komiti yeparamende inoona nezvemagariro evanhu nhasi yatanga kuita misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandidzwa kwemutemo wekodzero dzevakaremara wePersons with Disabilities Bill. Misangano iyi ichaitwa svondo rino kumatunhu ese enyika uye yatanga kuitwa nhasi kuNkai nekwaMutare. Vamwe vakaremara vari kuzvitambira nemufaro vachiti mutemo weDisabilities Act wa1992 wange usisingafambirane nenguva. Hurumende inoti mutemo mutsva uyu wakakosha kuzadzikisa zviga zveUnited Nations panyaya dzekodzero dzevakaremara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tapoka Ncube weStudio 7 abata vanomirira vakaremara muSenate, Senator Ishmael Joe.
Vanhu vakaremara vari kufara zvokufara zviya kuri noti vanga vakamirira mutemo uyu kwenguva yakareba, noti mutemo uri kuripiliwa ndiwa 1992, saka unenge wanga wabatawo basa rawo ende ukange wadini usingachafambirani nenguva.
Pane zvekare nyaya yekuumbwa kwekomishini ichange ichitarisa nyaya dzevakaremara. Muri kuiona sei nyaya iyi?
Ini ndiri kuona kuti izvo kuumbwa kwekomishini idanho repamusoro kudarika Disability Board yanga iripo pamutemo musharu uripo uyu. Saka komishini kuvandudzwa kuchaita kuti nyangwe kutsvakwa kwemari uyezve nekugoverwa kwemari kubva kubazi reMinister of Finance, tinoona zvichaita kuti komishini ikwanise kushanda basa rekusimudzira vanhu vakaremara nenzira dzemhando yechizvino zvino.
Mutemo uyu unotaura zvekare nezve disability fund. Murikuona seiwo homwe iyi?
Disability fund ihomwe ichaita kuti izvo vanhu vakaremara vapiwe zvirauro, kwete kuti vapiwe hove. Kana vapiwa zvirauro, vanenge vokwanisa kuti vazviitire mabasa avo akasiyana-siyana empowerment.
Ndezvipi zvimwe zvezvishuviro zvevanhu vakaremara zvavakatarisira kuti zvinge zvichibudawo mumisangano iyi zvichaita kuti zviwedzerewo pamutemo uyu?
Itarisiro yevanhu vakaremara kuti mutemo uyu uchakwanisa kuti uuyewo nemagrants uyezve nekusimbisa yatingati social protection yavo, kuti vagobatsirika kuti vaonewo marenti, vaonewo mari dzokuendesa vana vavo kuzvikoro, vagokwanisa kuti vave vanhu vanenge vachichengetwawo nenyika yavo.
Avo vange vari Senator Ishmael Joe vanomirira vakaremara muSenate vari parunare naTabuka Ncube weStudio 7 vari kuBulawayo. Bazi rinoona nezvevechidiki ratanga nhasi urongwa hwekutambira mazita evari kunyoresa kuti vapinde muchirongwa chevechidiki cheNational Youth Service. Gurukota rebazi iri vatino Machakaire vakazivisa kuti chirongwa ichi chichatanga nevechidiki vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Taedza kubata vaMachakaire nemutauriri webazi iri vaRamson Madzamba, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe wevechidiki webato reZANU-PF Harare vaPeter Matangi kuti tinzwe maonero avo.
Tingati vechidiki vanotsigira bato guru rinotonga muZimbabwe, rinova zveriri bato rimwe remapato makuru muAfrica muno reZANU-PF. Tinotambira chirongwa chine mufaro mukuru, nekuti chirongwa chinoita kuti vechidiki vave neruzivo rwenhoroondo yenyika yavo kwavakabva. Patakafamba kubva patakawana rusununguko rwerusunga kuzere muna 1980 tichizouyazve pazvirongwa zvakaitika zvinosanganisa nyaya dzeland reform, nyaya dzeblack empowerment, youth empowerment, kusvika patasvika pari nhasi. Nekwatakatarisa kwatiri kumhanya kuti tinge tichikwanisa kubata chirongwa chevision 2030 kuti vakwanise kubatsiridza urongwa hune hurumende neutungamiriri pamusoro penyika yavo. Tiri kufara zvingaitike vechidiki nechirongwa ichi.
Mungatiwo nemashoko anobva kune vanoti chirongwa chakaipa ichi?
Panoitwa chakanaka chose, pane vanhu vanongotipisa. Dambudziko rinoita kuda kuna vazhinji vari kunze vanotaura vasingazivi zvinenge zvichiitika, vanotaura vachitaura zvavari kuudzwa vaine chinangwa chekuchinjwa pfungwa kuti vave nemamwe maonero akashata pamusoro penyika yavo. Zvinova zvinenge zvichitiwa navanhu vashoma vanenge vaine maajenda avo.
Nyika inonzi haina mabasa, zvinhu zvinonzi zvakaoma. Pamunoti chinobatsira vechidiki kuti vabatsire kuvaka nyika yavo, vanenge vachibatsira nenzira dzipi?
Chirongwa chakanaka, nekuti chirongwa chinongoudza kuti vedii vechidiki vazvipire kushandira nyika, vechidiki vazvipire pane zvirongwa zvinoitwa nehurumende zvekubatsiridza nyika. Saka chirongwa chavanongonodzidziswa, vachidzidziswa maiiro angaite nyika yavo, kukontributa kwavangaite kumabhinda uko anenge achiitwa nehurumende kuti upenyu hwevanhu vachinje. Handioni chinganzi chakashata ipapo.
Mumwe wevechidiki webato reZANU-PF Harare vaPeter Matangi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo tisina divi ratakarerekera, Evans Zininga abatawo mumwe wevechidiki mune chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatakudzwa ngadziore kuti tinzwewo maonero avo.
Kudzoswa kwechirongwa cheNational Youth Service kunoratidza kushomeka kwenjere nekushayikwa kwemuono kune avo vanofanira kunge vachimirira vechidiki muhurumende.
Asika hurumende iri kuti chirongwa ichi chakanaka, kana vamwe vechidiki veZANU-PF vatataurawo navo kumashure uko?
Zvokwadi, zvinoratidza kuti kune vanofamba nemurumo chete vachiti nyika inovakwa neveni asi ivo vakagarira badza. Zvinodiwa kune vechidiki kuvapa mukana, kuvapa mabasa, kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwakaondomoka.
Saka imi sevechidiki, hapana chamunoonawo here ipapo chingabatsirewo mukurarama kwenyu kwanhasi?
Munozviziva mugore ra2000 vabereki vakanongiswa svosve nemuromo nechirongwa chenational youth service makore emagreen bomber pakauya border gas. Vanhu vakadzidziswa, vakarohwa, vanhu vakaoneswa nhamo mukumaruwa. Zvino ndicho chirongwa chakudzokeredza. Zvinoratidza kuti mucherechedzo wekuti kwatakabva kunorwadza ndokwatiri kudzokera. Ndizvo zvavanoda kuti isu sevechidiki tinge tichiita zvekunge tiri pamukati pemhirizhonga, asi dzimwe nyika dzichienda mberi.
Mumwe wevechidiki vebato rinopikisa reCCC ari mumiriri wevechidiki mudare reparamende vatakudzwa angadzihore vanga vari parunare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. General Mahamat Dabi ndivo vakunda musarudzo dzemuChad dzakaitwa svondo rapera. General Dabi mwanakomana wava Idris Dabi vakambotungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vakazourayiwa nevakapandukira hurumende muna 2021. Asi vamwe vari kuchema-chema kuti General Dabi vakatora chigaro nechisimba pakafa baba vavo vakabira musarudzo. Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muguta reRafa muGaza, asi ichishorwa zvakanyanya negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken, vari kuti nyika iyi haina urongwa hwekuchengetedza vanhuwo zvavo vari muguta iri. Vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 pavanhu vemupalestine miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari muGaza vari kumuguta iri mavakapinda vachitiza mune dzimwe nzvimbo pakatanga hondo iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira chirwere chemwoyo chisingawanzotaurwa nezvacho, chinoita kuti ropa riti nonokei kutenderera mumuviri sezvinotarisirwa, kana kuti hypertension. Chirwere ichi chakakurumidza kurapiwa. Chirwere ichi chikakurumidza kurapiwa chinogona kuuraya munhu. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Munhu kana ave kubatwa nechirwere chelow blood pressure anotanga kunzwa dzungu, kufenda, kutadza kunyatsoona zvakanaka uye kunzwa kurukutika. Kana mushina wemwoyo uri pasi pechikero che90/60 millimeters yemercury, hana kana ichirova zvakanaka inenge iri pa120/80. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinowanikwa kumazera ose, asi kunyanya vanhu vane makore anodarika makumi mashanu.
Hypertension yekuti BP yakakwira kana iyo hypotension yekuti BP yakadzikira inokwanisa kuwanikwa kumazera akasiyana-siyana, asi tinoona kuti nekukura kunoita munhu tsinga dzofambisa ropa dzoita dzichomarara. Saka vanhu vaichikuru kana vasvika kuma50-60 years zvichienda kumberi ndokunotanga kuwanda chirwere cheBP. Kana vazodaka 70, vanhu vazhinji vari about 70 years vanenge vaine chirwere cheBP nokuti tsinga dzinenge dzaomarara, asi vanhu vadikiwo zvakare vanokwanisa kuitawo chirwere cheBP.
Asi chii chinombokonzera kuti munhu azoguma ave nedenda iri? Dr. Tafadzwa Chipfuva vanoti dzimwe nguva kurasikirwa neropa rakawanda mutsaona dzepamugwagwa uye zvirwere zvemanyoka ngekorera ndezvimwe zvinogona kukonzera dambudziko iri.
Nogona kuitika kuti kana mvura iri mumwiri karasika, especially vanhu vakarwara, tinotarisa munyika yedu tatisati tarisa vanhu vanenge vaita korera vaya vachiita manyoka, nungo uchitorasa mvura BP inoderera zvakanyanya. Then kune zvimwe zvirwere zvinobata nzvimbo anonzi maadrenals ari pamusoro pemakidneys edu anoprodusa mahormones anoenda kuti maintaine BP yedu nokuchengetedza munyu. So iwawo kana akarwara kana kuti akaita infection zvakafanana neTB inogona kuinda panzvimbo iyoyo, inoita kuti BP yemunhu iderere.
Mumwe akamborwara nechirwere ichi ndiamai Farisai Zimbizi vekukadoma vanoti vaigara vachinzwa dzungu.
Sometimes ndaingoita dzungu zvaro kuti ndanzika kwansi kumira for a long time then ndaita dzungu mumakues I couldn't stand my cues for a long time then it so happened kuti it was just a routine medical examination ndopa ndakazodiscover kuti ndine low BP and the reading was 80/50 saka ndokuzoverenga masymptoms andokuzoona kuti dzungu randaiita refe nemablackouts it was because of the low BP.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chehypotension chinokwanisa kuvhiringidza moyo.
Uye zvakare munhu anokwanisa kutiita mamwe maproblems ekuti kufamba kweropa kushoma, kufamba kwechikafu neropa, ropa rinorofambisa chikafu saka BP yakadzika, chikafu hachafamba zvakanaka, oxygen haichafamba zvakanaka. Saka zvinokwanisa kukonzera mamwe maproblems ekuti munhu achakwanisa kufema zvakanaka nekuda kwekuti BP yakadzikira, autanga kuzarirwa nekuda kwekuti BP yakadzikira, moyo unotanga kushandawo zvakanyanya kuchida kutira kukombanisita, kukavhira kuti pamwe BP ingakwire, okuma kupinda yatinoti cardiac failure, congestive cardiac failure, moyo hauchashanda zvakanaka nekuda kwekuti BP yemunhu yogara yakadzikira.
Dr. Chifuva vanoti vanhu makumi matatu kubva muzana vanorarama nedenda relow blood pressure munyika.
Chinenge chakakosha dzimwe nguva kuti kana mabhiritsi eBP kuri kuti munhu ari kumwa mabhiritsi eBP akawanda BP yakude zvasitereki vanachiremba vanogona kuadhiasa voridhusa mishonga yauri kumwa asi zvinenge zvida zvaonekwa kuti ndo zviri kukonzera kuti tase iri kudzika kudaro. So ndofunga handizvozvi zvingaga tikatarisa kana chinzi BP yadzikira hakuna madzidzo zvakawanda zvakaitwa panyaya yekuti BP inenge yakaderera yakawanda zvakadii asi kune mamwe akaitwazvo madzidzo zvairatidza kuti around 25-29%.
Dr. Chiripanyanga vati chirwere ichi chinokwanisa kurapika.
Kazhinji zhinji chinoitika panhau yekuti BP iri kukwira ichidzika nyaya yekuti mushonga haisi kuenderana nemunhu. Saka kwanisa kuwana mushonga neyacho kuenderana newe BP yavo inostabilize nekuti BP mishonga yekurapa BP yakazara ende yakawanisa ende yakasiyana-siyana ende vanhu vanoresponda zvakasiyana mishonga yakasiyana-siyana. Saka toda kuti iwo tichinyatsokuwatsvaga kuti unoenderana newe ndeupi noita kuti BP yako irambe iri panzvimbo imwe chete iri normal. Tikawana iwoyo kazhinji zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri vanofanira kumwa malita maviri emvura pazuva uye havafanire kumira kwenguva yakarebesa. Varwere vanokurudzirwa zvakare kugara vachidya zvinhu zvishoma pano neapo muswere wese sezvinoita vanorwara nechirwere cheshuga kuti vasanzwe nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa pamire America pakudyidzana neAfrica pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Nyaya dzekudyidzana nenyika dzemuAfrica haina kunyanya kukosha munyaya yekutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti chero anenge akunda musarudzo iyi achasangana nematambudziko makukutu mukuedza kuti America ilidzane zvakasimba neAfrica iyo ine vanhu bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion. Anita Powell anotipa nyaya inotevera yandakuverengerai. Africa yakakura asi haifaniri kutorwa sekunge inyika imwe chete uye ine zviwanikwa zvakawanda netsika nemagariro zvinoda kunzwisisika. Inewo nhoroondo yokurwira rusununguko senyika dzakawanda dzakanonoka kuwana kuzvitonga kuzere, asi kunyange Africa iri iyo ine uwandu hwevanhu huri kuwedzera zvakanyanya kudarika mamwe matunhu pasi rose, Africa haisa hayo mumatare anozeya nyaya dzakakosha pasi rino. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti munhu achapinda muwhite house angave vadonald trump verepublicans kana kuti vajoe biden vemadhemocrats anoda kuti auye nehwaro hwakasimba mukudyidzana neAfrica munyaya dzezveupfumi nekudzivirirwa kwenyika. Pachitariswa nhoroondo yekudyidzana neAfrica, vatrump vanozivikanwa nekutukirira nyika dzemuAfrica neHaiti. Anoongorora nyaya dzemuAfrica paForeign Policy Institute vaMichael Welsh vanoti
I mean, he used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy.
Munozviziva ini kuti vakashandisa mashoko ekutukirira dzimwe nyika dzemuAfrica, asi pakudyidzana nenyika dzemuAfrica, vaTrump vakaedza kugadzirisa mamwe matambudziko ainetsa pano neapo, asi hapana hapo zvikuru zvavakaita.
vaBiden vakaedza kuita mushandira pamwe neAfrica, asi kazhinji kacho vanenge vainyanya kutarisa zviri kuitwa neRussia muAfrica, uyevo vaikudza kubatsira Israel. Nyanzvi munyaya dzezvekuzvidzana nenyika dzemuAfrica paCenter for Strategic and International Studies vaCameron Hudson vanoti,
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at
Tinofunga Africa iri kutarisa kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika dziri muMiddle East, hondo iri muGaza semenzaniso, kutsigira kuri kuita America, Israel, kana kuti zvavari kutaura zvekuti nyika dzemuAfrica dzisadyidzana neRussia. Zviri kuitwa navaBiden izvi hazvisi kupa kuti vawane vanasahwira vakawanda muAfrica.
Izvi ndizvo zvakabuditswa pachena neSouth Africa payakaendesa Israel kudare reInternational Court of Justice ichiti yainge yapara mhosva dzehondo mukuuraya vanhu vasina mhaka muGaza ichityora chibvumirano cheUnited Nations Genocide Convention. Asi hurumende yavaBiden payakabvunzwa neVoice of America nezvenyaya iyi vakangoti hapana humbowo. Vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vanoti izvi zvinopa vamwe vasingawirirani neAmerica mukana wekupinda muAfrica nyore. Mudzidzi wepaMiddle East Institute ari kuita zvidzidzo zveEgypt nenyika dzekumabuda zuva kweAfrica, Miret Mabarak, anoti,
you're going to need that credibility because at one point someone is going to say another superpower is going to.
Unoda chiremera ichocho nekuti imwe nyika yakabudirira inogona kunguuya yotora mukana iwoyo. Inongotika hainei nezvekodzero dzevanhu munyika dzepasi rino. Zvinova nyore kutanga kutyidzana.
VaHudson vanoti panopera sarudzo America ichasangana neAfrica yashanduka.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has on the
Tinofunga mutungamiri wenyika yeAmerica achasarudzwa achasangana nematambudziko akanyanya sezvo kudyidzana pakati peAfrica neAmerica kwaderera pari zvino. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vave kumira semusambangwena panyaya dzekodzero dzavo uye vari kutaura nezwi rimwe.
Panogona hapo kuva nemukana wekuumbidzira ukama sezvo madzimai avaTrump navaBiden akamboenda kuAfrica kunyika dzinoti Namibia, Egypt neMalawi. VaBiden vakatumirawo mutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuGhana, Tanzania neZambia. Asi vaBiden navaTrump havana havo kumbobvira vaenda kuAfrica. Nyaya iyi yatumirwa naAnita Powell weVoice of America News. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7, Washington, D.C. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ishi ndingotaurawo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zveshuwa kufamba nematractor vamwe chifamba nemabhenzi. Pana kana chiri kuitika, pana kana chiri kuitwa. Munhu ari kuti ari kugadzira nyika iye achigadzira imba yake. Saka kwatiri kuenda hapana. Tikuwira mugomba, ngasadaro kamusharukwa, ngasadaro, apa kukanyira dzimba dzevanhu, ndozikanyira chii dzimba dzevanhu, ngasaita madiri wayo manje. Ndokurwira nyika kwacho iyo kwakurwisana nemunyika.
Maelection akatopera, hamadzi angu akatopera, Zadhaki akatopa maresolution yakatopedza nazvo, yakatotaura kazi maelection akaedza Zimbabwe mahombwe, yobva yatobudisa maresolution, zvakatopera kudhara zvimari combination yacho, zvakatopera izvo. Hamuna akagwa wawina zina boboto, Chamisa anambobvira enda kumakoto, akadyiwa zvakanakisa, that's why Chamisa akatiza vato, pamberi neZANU PF, ndihopumakaya pajoza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemashandisirwo yemari yemazig vamwe vanhu vachisungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko enyu kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Neville Mutsvangwa anonyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Hurumende yotanga kunyoresa mazita evanoda kupinda muchirongwa cheNational Youth Service. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maGibbs Duwe.